manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 4 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anopinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba ndokukanda utsi hunokachidza nekurova vatori venhau. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai wasvika pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Nengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dzoratidzira dziri pamuzinda weAmerica muHarare dzichete dzinoda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nekanzuru yeHarare nhasi apinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba akakanda utsi hunokachidza vatori venhau vakabuda nepawindo vachitiza uye vamwe vavo vakakuvara. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau we 263 chat Lovejoy Mutongwizo ange ari kutora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moyo na First Street. Apo mapurisa atanga kumudzingirira, Mutongwizo abva amhanya achienda kumahofisi avo ari pabatanai Gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wenhau we 263 chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chiine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Joao anoti akuvara apo abuda nepawindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pavapinda muofisi wangu achitoya kumutora and the other guys wangu achitoya kuexplaina kuti he's a journalist akatorakidza the press card vakada kudonza one of the other guys amunongofawadaenda naye. So the next thing we knew one of the police guys Faradu waka kandatega saka Faradu. And now we're so confused. Taku try akutiza. Tatazo buda nipa window. So pakutiza ipapo nda chest and kadona. And I just experienced a minor cut. But ta affect ka my chest edu and nyokumesu.
Mokuru wekamba niye 263 chat wana ijomgamu. Vauza studio 7 kutia wana kufara. Nezwa ituwa ni mapurisa. Zweku kuwa zawa shandi wawo vare pabasa.
Zimizo zawa shandi kuitu. Property ne. Isi property yao. Private property ne.
Vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvino basa ratomira tese tiri panzi pana basa riri kuitwa masikati ano wese tiri kumbotaura nemagweza edu kuti toita sei tomboona kuti tambotaura futi nemisa Zimbabwe tikaona kuti tingaita sei obviously nyaya yatirikunyaya focus on ndii nyaya yekuti mumwe wedu akufa.
Kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vaJavulo Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vakawanda vave kushandisa madande mutande. Mapurisa ave kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburiswe pamadande mutande akasiyana siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range rachida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne 263 chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidzwa nehutsi hwemapurisa. Zvichitevera kumangarwa kwenye ine vatori venhau mapurisa eku Harare Central aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve 26 Richard uyewo atora tegas canister radonera muofisi ye 26 Richard
motauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyating vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venhau vabatanidzwa muchitiko chanhasi uye vati vari kuongorora nyaya iyi hatina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuru vamaike uchideme yange isiri kuita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Uwandu wevanhu vafa mutsauna yecyclone Idai wasvika pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 497, hurumende ichiti uwandu uhu huchakwira. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe vawanikwa muZimbabwe uye mitumbi zana nemakumi mashanu nemisere yawanikwa kuMozambique. Amai Mutsvangwa ava vabva mukuperekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuChimanimani vaudza tanonoka hwandu weStudio 7 kuti vanhu vanosvika mazana matatu havasi kuzivikanwawo kwavari.
Dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Hazvine politics kuti zvine basa nevanhu vemuZimbabwe kuti vakabatana kuti upenyu hwevanhu vekuChimanimani vanyevenyeswe. Vanhu dambudziko rakasvika kuChimanimani rakakura zvikuru.
Pari zvino pati pazikanwa kuti vakafa vangani?
Namba iri pa339 vakafa and another 300 missing. Saka tinongoramba chiting until tapedza effort yesi dzatingaite because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo kana vasati vaona kuti hamao yaka iri papi mutumbi wayo uri papi. Ndisuti nemaefforts ese ari kuitwa nekuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masniffing dogs akatsvagwa naPresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasniffe. Tatoenda paarea pavakaita sniffing, pane maareas ayaonekwa nemasniffing dogs ivavo kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi wemunhu wakangofushirwa ipapo. Challenge iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarchaeologist asi mapoints ayakuonekwa akuzikanwa.
Pavanhu vari kuMozambique vakazikanwa sei?
Mabodies akadiscover kuMozambique ari kusvika iwo about 158. Vanhu kuMozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata. Saka neukama hwedu uri pakati pedu neMozambique vakatotora vakaviga. Asi vasati vaviga nokuziva kuti amadzivana vachazouya pamwe chizotsvaka vakatora mapictures vakaviga muguva rake rake. Saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko titaona kuti nguva ichasvika yekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa maDNA uso kuti kana zvimwe pakaonekwa mabodies anenge aita decompose anenge asingachagoni kuti uzoti ndiani.
Ko nyaya dzatiri kunzwadzo kuti zvinhu zviri kupiwa vanhu zviri kutorwa navamwe vasingakodzeri, chii chiri kuitwa pamusoro pazvo?
Regai nditi madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuZimbabwe, angava maindividuals, angava macompanies, angava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations ari kurekodwa ese. We have not received any report of donations being diverted.
Avanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare natanonoka hwandu weStudio 7. Nhasi Studio 7 yataura nevagari vekuChimanimani vachiburitsa pfungwa dzavo uye rubatsiro rwavari kutarisira kuwana.
Akaenda takutedzera nekuendaenda kuchikoranyavatatoenda chikoro nyaya yebridge saka ndopava kuti mundigadzirawo bridge. Bridge rakaerera nemvura saka takutendera nekuca ino asi taendi napa saka tokumbira kuti mundigadzirawo bridge. Tototangwa refu kutoenda kuchikora.
Dagunonok. Drugot kafuti motikar, kuti tinotsikwa. Neku bridge iyi. Pasuri vaisi dzana zvokwanisa kutsikwa.
Station scheme mandarume mushowani. Tatirwa mapipe about 3 kilometers mapipe pipeline. Yes, mandarume mushowani. Irrigation. Yakauya mvura ndiyakaya karova mapipe acho iyi. Ikadzika nawo mamwe acho tiri kutarisa kuti panodziserera mvura maybe towana 1 or 2 mumvura macho but mazhinji anenge akatoenda saka kusina water supply kunenge then kuchakowa pakaita sanitation food where nerenhingi yacho mugero wacho futi
misha dzirimo dzakaita breakdown panapa kwete mashops emuri kuona aya mashops aya pakabva pade kuende vana vangwana 4 wakada kutorwa wakadhirikirwa nemvura yaiye pashopu yeye vanga vachiitawo maprojekt avo ekubikawo sadza mashopu nekudii nekudii zvese pane restaurant yakapinda mvura bridge ndoranga ichitiponesawo paarea pedu hapana amwe mabasa atiri kuita muzimbabwe mabasa atiri kuita ndiwo mashops iwawo saka kuende kwakaita bridge ka hapasina chidzidzo kwanisa kubata chipi nechipi kudai zvaibvira vari kumusoro unga uri mutungamiri wenyika unga uri mutungamiri wekuti ngeve ZANU-PF wemdc unge uchidi uchiziva kuti maproblem ari kusangana ari kusangana vanhu vezimbabwe saka adai nyika yaedze kukurudzira kuti pese paitika problem yakadai ngedambudziko kuti mabridge adambuka riwe richibatira pamwepo tobva tadii tobva taziva zvatiri kuita tobva taendera mberi nini
tiri kutambudzika nekuti dzimba dzakaparara vanhu vari kusungurudzika nepekugara hatina pekugara saizvo tiri kugarara panze mabridge akatorwa tiri kusungudza nevana vechikoro vari kutambudzika nepekuyambuka road kuti vaende kuchikoro vari kutenderera nekuru main road nefamba motika dzakawanda saka tiri kutotyira zveupenyu hwevanhu
pari zvinoizvi mvura indiyo yadzikira asi tatakawandirwa zvakanyanya yanga yakawanda vamwe vedu pane wakatotorwa akaende kodzikiro akaende kodzikiro uku akaoneke kunyanyadzi anga yakawanda
avanga vari vagari vekuchimanemani mudunhu remanikaland uko kwakasiya kwaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashamu ecyclone idai nhengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dziri kuratidzira dziri panze pemuzinda weamerica muharare dzichiti dzinoda kuti nyika iyi bvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pashanyirwa muzinda weamerica muharare, Studio 7 yawana paine vanhu vanomwe vakagara pedyo negedhi vakabata zvinyorwa zvange zvichikurudzira kuti america ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Varatidziri ava vati nhasi zuva rechinomwe. Mutauriri weBroad Alliance Against Sanctions, Amai Salingoni, vati havasi kufara nezvirango zveupfumi izvi, vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo kwete utungamiriri sezvinotarisirwa.
Chakaita kuti tiyozoungana panapa inyaya yemasanctions ari kuramba achingorinyuyewa neamerica. Saka takaona kuti as maindividuals tisu tiri affected. Isusu maordinary citizens emuZimbabwe tisu tiri affected. Saka takadecida kuti ngatingobatanai timboenda timbonogara pamusiwo wavo weembasi tichirarapo tichiswerapo tichi vachitiona tiripo tichiratidza our detest panyaya yemasanctions. Why? Because in the past kwakaitwa mapetitions but hatina kuona vachive moved nazvo.
Amai Ngoni vati vanoona sekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kugadzirisa zvakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi nekudaro hurumende yeamerica inofanirwa kuvapa mukana.
Zvimwe zvacho kana takatarisa isu semaordinary citizens tichiona kunge zviri kugadziriswa asi kana wakatarisa futi nyaya dzakaita sehori hatingati hori huri muno muZimbabwe chete kana iko kwavo kuamerica kutori nehori but hasati takanzwa vachiti nyika yavo vaipa masanctions nekuti kune hori nekuti uhori huri pasi rese. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu hachisichinja totokurudzira neso totodo kuti munhu nemunhu agara aine kodzero dzake dzakaita sei dzakakwana ende zvichiremekedzwa asi kana kuri kuti dzinge dzatyorwa tichitarisirwo kuti pagadziriswe ende tikuona nge hurumende yedu iri kugadzirisawo. Takaona kuti pane zviri kuitwa pamusoro peposa neaipa nezvimwe zvoratidza kuti pane zvacho zvakanyorwa muzidhera pane zvavari kuedza kuita sekugadzirisa saka tatakuexpectwe positive kuringi pfungwa dzakadaro kubva kuma Americans vanoti aiwa Zimbabwe iri kuedza saka nesu kanitimbosuspenda kusvika panguva yakati takamirira kubvisa vachigadzirisa zvinhu zvavari kugadzirisa.
Mumwe wevari kuratidzira ava vaPatterson Murimoga vati kubviswa kwezvirango zveupfumi kunopa mukana hurumende iripo kuti igone kana kutadza kutungamirira nyika pasina chavanonenera.
Because again, handikwanisi kuchaja kuti sevatungamiriri vanokwanisa here kuti vange vachitipa isu semaZimbabweanzi zvatiri kutarisira kunge tichiwana mudzimba dzedu. But kana masanctions akabviswa ndopanichakwanisa kuvajaja.
VaMurimoga vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobva pamuzinda uyu zvirango zvisati zvabviswa.
Isu setiri kugara panapa ende tichagara panapa. Sezvamunongoziva kuti shoko raMwari rinoti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, anogogodza anozarurirwa. So isu tiri kutarisira patiri kugogodza tichazarurirwa. Nguva ndo yatisiri kuziva asi tinoziva kuti tichazarurirwa.
Mutauriri weAmerica muZimbabwe, amai Stacy Lomba, vati vakasangana nevaratidzira vakutanga kwesvondo rino. Vati ikodzero yevana veZimbabwe kuungana vachiratidzira. Amai Lomba vati vanokurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi.
We believe that it's important in any democracy.
Munyika ine jekerere zvakakosha kuti vanhu vave nekodzero yekuungana nekuratidzira. Zvinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo yenyika, saka ndozvavari kuita. Tinogarotsanangura nenyaya yezvirango zveupfumi tichikurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi. Tinoyemura zviri kuitwa neZimbabwe zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudza upfumi. Zvichaita kuti pave nehurukuro pakati peZimbabwe neAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairo hanya vati zvirango zviri kunyanyokuvadza nyika huori nemusindo nekudaro vari kuratidzira ava vanofanira kutanga vaona kuti izvi zvagadziriswa.
Masanctions makuru avanofanira kutanga abviswa tisati tazobatana navo kuita kuAmerica kubvisa masanctions akaiswa nezano munyika muno kubva 1980. Masanctions omusindo, masanctions ecorruption, masanctions echitsotsi.
America yakatemera zvirango zveupfumi nekufamba kuvakuru vehurumende yeZimbabwe nemadzisawira avo muna 2001 nechinangwa chekuti vachinje maitiro avo panyaya dzekodzero nekuremekedzwa kwemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kusangana nhasi pamuzinda waWhite House nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemuChina Liu He. Danho riri kuonekwa sechiratidzo chekuti nyika mbiri idzi idzo dzakapfumisisa pasi rose dzave pedyo kuita chibvumirano chekutengeserana mushure menhaurirano dzatora nguva yakarebesa dzichiitwa. Nyika idzi dzakanga dzavirirana kuti dzinge dzava nechibvumirano panosvika 1 kurume 2019. Vaimboesa chigaro wekambani inogadzira motokari dzemhando yeNissan vaCarlos Ghosn vasungwa zvakare muJapan vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari. Vachuchisi vanoti vaGhosn vakachengetedzwa muTokyo vachipomerwa mhosva yekuba mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora aifanirwa kubva kuNissan achinobhadhara muzvinabhizimusi wekuOman. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano yeCongress matunhu aro maduku ose kana kuti madistrict risati rapinda kumaCongress ematunhu makuru kana kuti maprovince richizopedzisira neCongress huru mwedzi unouya. Asi zvinonzi misangano mizhinji yaiitwa kusvika pari zvino haisi kufamba zvakanaka mushure mekurwisana kunotyisa kwezvikwata zvinonzi zviri kutsigira vanotarisirwa kukwikwidzana paCongress huru. Mutungamiri webato vaNelson Chamisa nemunyore mukuru webato vaDouglas Ngonzora. Mumwe muMDC vamwe MDC vanoti kusagadzikana kuri mubato ravo kwakakonzerwa nezano PF iyo vanoti yakadira mari yekukanganisa Congress yavo. Asi bato rezano PF rakabuda pachena richiramba mashoko aya ariri kupomerwa ekukanganisa mafambiro ezvino mubato reMDC. Mukutarisa mafambiro ari kuita zvino mubato rinopikisa iri, tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari vezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo zvekurwisana.
Tinofanirwa kutenda masupporters edu. Takaita macongress mu-1958 wadi. Hapana kana upenyu umwe chete wakarasika. Takaita ma-districts edu 210. Takaita in 80% of those districts ma-congresses, arati ma-district congresses. Hakuna upenyu kana ropa rakadeuka. Pakaitika hapo ma-challenges kuma-district matatu kuchitungwiza neimwe yomuHarare. Tangoita ma-incident matatu, pakaitika kukuwara kwa vamo wano. Kana pane wane mosha, wachadiliwa nayo. Asi tinotenda shikuru kuti ma-congresses, edo hapu dirira. Kwese kwese ndoo nyaya ili kungota uwa. Wezano waru kita kudongorira nepa windu, wachaita zavo showera, manje manje, ninyaya ili kuda kungopo kerera. Sininge jitika next door. Tunotarisira kuti bato redu ndo rega bato rinema civilian muno Zimbabwe.
Tinzwe kuna vachirumatsu.
Havajonga ukaona America yoziva kuti panounga ne MDC pane mirizhonga. Zvirova kuti muno muZimbabwe vanhu zvakutovasemesa. Kupatsanuka kuri kuita MDC hakusati kuri kokutanga nhasi. Iye zvino mukatarisa Secretary General murume ane chigaro chinokurumbira MDC vamonzora. Vakataura pa weekend ano vakati washuwa ndochikwai vatsangirai vanga varipo vari mupenyu. Kana izvezvi muguva mavo vachiona zviri kuitika zvinhu zvinoshamisika. Pane youth mazimonya, anonzi mazimonya, vanenge vari kumajimu. Vanotaura kuti hakuna munhu anokugwidza vachamisa. Izvozvo zvoshaya kuti mavaro kuti MDC anomborevei. Ukaona munhu obvarurwa navamwe vake vomumba, oenda kuchipatara, oitwa masvira mberi, ozobvako. Zvoroti musangano wawo wambumba wadambuka. Ende zviri kuitwa vakuru varipo vomusangano. Zvoro kuti discipline hapana. Kubhulawaiko zvimwe chete ndopfunga saka mwakuona zvino ZANU-PF yakuita kuruzi nokuti vamunangagwa vakati asingadake kupinda muchitima chiri kuenderera mberi ngaasare. Saka muchiona zvino kubhulawaiyo MDC yakarakashwa, kunonzi kurakashwa. Zvoro kuti ZANU-PF inoramba iri popular. Nokutaura kunoita vamunangagwa kuti less politics as more of the economy.
VaMafume.
Yaoraidzana. Ndiri kutondishamisa ndekuti uya ari kuti economy. Economy yava mavhende. Iko zvino fuel yakakwira. Hakuchina kana chiriko. Otherwise dzasadza kana kugadzirisa economy. Vanhu vozya nokone muromo. Hakuchina chichiri kushanda. Iko zvino maqe fuel ari muno muZimbabwe. Asatamboonekwa pasi rese tekeshere. Maprices asatamboonekwa pasi rese tekeshere. Asi chiripo chatoda kutaridza vana veZimbabwe. MDC tiri kugadzirisa kuCongress kwedu. Congress haizi maelections chete. Tichange tichitarisa zvanga zvichiitika musure, tichitarisa zvoda kuita mberi. Vachamisa mukarangarira vakapinda mupower. Gore richangopfuura mbijana. Asi takazvambaradza ZANU-PF presidential election. Pane maincidenti mashomanene anoitikawo anowanikwawo panoitiwa zvakanaka. Hapashaikwi anoda kukanganisa kana kuti anokanganisira vamwe. Asi isusu vanhu vanenge vakanganisa tinodhila navo.
Vachirumhanzi, kwakamboita mazuva apera ya mashoko aibva muMDC vachiti ZANU-PF yaisa mari inoita $6 million yekuda kukanganisa Congress yeMDC. Ichingati here mhirizhonga dzaakuitika idzi ndo zvimwe zvemari dzacho dziri kutaurwedza?
Ndo zvandoreva kuti shuwa ZANU-PF yowana mari yokudisturba MDC iyo yagara yakazvifira nechakudhara.
Haregai
tizvipire pamashoko ataurwa wokuti hanzi kwai hii vachamisa vakahwina presidential race. Shuwa shuwa nderipi
benzano
pasi peZimbabwe ringati iro kumakanselas. ZANU-PF yakahwina ikatsvaira, MDC haina. Touya kuma MPs, ZANU-PF ndokutsvaira. touya kuma senators zanopiye ndokutswaira teni zvongo itika rimwe zvitu tampengo rama elections rozoti nhasi vachamisa ndova winner president iwo vakarambwa na macancellors vakarambwa na MP vakarambwa na senators nyika yese from there kwenda
kuko vakawina takawina makarida kasa vakwarira vanhu ridza ne pa radio
ai baba mafumega mira ikaya vataure uko
adimona I was just running the suit shop by the chino waza kama kakakutu wa pachena.
Avanga vari vanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuzano PF vagadzira chirumanzu manzwo zvakare kubva kumutauriri weMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu remashandaland West vari kufarira kutengeswa kwefodya mudunhu ravo vachiti vatange vave kushandisa mari shoma kutakurisa mabhero avo uye havachabirwa fodya yavo munzira vachienda kunotengesa kuHarare. Asa Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vanoti mari inosvika madhora makumi mana ekutakurisa bhera rimwe chete kuenda kuHarare kunotengesa yanga ichivadhurira. Pari zvino vave kubhadhara madhora gumi nemashanu kusvika pamadhora makumi maviri kunotengesa fodya yavo muchinhoyi. Kambani yeSub-Sahara Tobacco yakavhura musika wekutenga muchinondo. Mumwe murimi wekudoma kumhangura vaJames Uchu vanoti kuHarare kure uye vaibirwa fodya yavo.
KuHarare kurefu supply station ngane mbavha dzawana dzokunotora mabhero muroad.
Kunyanga hazvo vave kutengesa fodya yavo pedyo vaHuchu vanoti dambudziko riripo nderekuti makadhi ebhanga reMedbank rinobvumira kushandisa mari inosvika madhora mazana mashanu chete pazuva.
Akanonoka nokuti kana uchida kutenga safama zvinoda kutenga vanolimita mari yavo kakadhi kanolimita mari kusvika pa500 chete uchida kutenga zvinhu zvokuinda nazvo kumafedeza watwati samari yavanolimita. Ivo vangade vachingoti murimi mari yake vasingalimiti kukadhi rachona iri. Murimi munai kuti sezonga ndikapinza fodya ndida kutora kana tani kana 2 tani yema D, tani yema top mechanical.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaJasper Muneri.
Kuya kuno ndinoenda kana kutotesa zvepadhusi. Kuti mbavha ishoma.
Vamuneri vanoti vari kusangana nematambudziko ekushaya zvimbudzi uye havasi kubvumirwa kushandisa mari yavanoda pazuva.
Matambudziko atinosangana panapa maturity vazhinji kunge ari dambudziko kune zvimwe zvekutomuto wakaenda gara unoshiya chikufurasha kufura hakuna.
Mukuru webhanga reMedbank muchinhoyi vatemba saukira vanoti zvinhu zvakambonetsa pavakatanga asi pari zvino mari dzevarimi dzave kupinda nenguva. Kutengeswa kwefodya muchinhoyi kuri kutambirwa nemufaro nevanhu vanotengesa zvekudya nekupfeka sezvo vave kutengerwa zvakanyanya. Amai Munashe Kachepa mumwe wevanotengesa zvekudya vari kufara zvikuru. Asama ikachepa vanoti havasi kufara kuti vari kutorerwa mari inoita madhora maviri pazuva nenhengo dzebato reZANU PF. Amai ikachepa vanoti vari kunzi mari yavari kubhadhara ndeyekuvaka zvimbuzi.
Nzvimbo iyi ndiye aisombavekanzura isiye zano anditi ndiye famin city ivanhu vanhu vari kupa vanhu vari kuvapire nezuro vakati vatidzibvise ma2 dollars eranjema ekuvaka matoilets.
Nengo yebato reZANU PF vaSimphas Kazuva vanoti vari kubhadharisa vanhu mari sezvo vari kushanda kupa vanhu nzvimbo dzekutengesera uye vari kupa munhu wese ari kuda zvisinei nebato raanotsigira.
This thing is not a political party organization. It's a business affiliation in my residential way. Free wheeler, free seller, free developer, hakuna ari kumanikidzwa, hazvina political affiliation. Chirungu yane business entity kubva kumba kwako uchida kuwana pekutengesera. Hakusi kubvunza makadhi emusangano, hakusi kubvunza chii. Bad administration yekufamba muchifambira zvinhu kuti zviite order pagain the system yachekufamba. Fanira vanda Harare vachinzo. In any organization there should be a fund anoita kuti zvinhu zvinhu zviite order.
Mutauriri wekanzuro yechinhoyi vatichaona mulauzi vanoti hapana chavari kuziva nezvenyaya yekubhadhariswa kwevanotengesa nenhengo dzebato reZANU PF. Nhasi fodya muchinhoyi yanga ichitengeswa madhora mana nemasherene matatu pakirogiramu rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndine Arthur Chiguriwa.
Vateereri musakangano wachirongwa che round table apo tichange tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vakawirwa necyclone idai. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda bako VO